nasi wanu wane kutama kudikizane ku itu wakulukitwe chiro mbachi rute wema diamond uzibomedu nyaya huru ya nyaya kususute kutama bawanu ngeche kuti anjini kamba niye ilukuchira ma diamond machi azwa yaka yende kumazishe pa chief marangi ikaiti hurukuru yekubikisa doru rekutipira vadzimu kudzoka kwayakaita futi kuchere madiamond machi azwa. Saka wakaita kuita bawao madzishe ana chifa ana kuita consultation kuvanhu vanogara mumadiamond mining, because tagara isusu vanogara mumadiamond madiamond concession tine matambudziko akawanda asipitwa addressed nemakambani. Saka kupikwa kwedoro kuti gomo rinotsewa madiamond ribudise madiamond kuti machina atore, zvino zvinoratidze kwetiri kuti hatizi kufara nazvo, nekuti isu hatina chatinoona kubudikidza kwekuti wangochera wotove madiamond wenda.
Sei mafunga kuenda kunoratidzira kukambani yaanjini musingaine kunoratidzira kuna chifu wenyu akabika doro?
Chikonzero ndechekuti muno munyika kwedu sekuona kwedu madzishe haana simba kurambire kambani yehurumende. Saka kuende kwashe kungawo kupedze nguva kuti totaura nashe akatosumbawo, because kuti she arambe nyaya yabva nemakambani akaudzwa ngehurumende tinoona muzimbabwe zvisingaiti. Saka taone kuti patingarambirana nawo kambani yacho inochera chief haana simbaba nekurambire zvirongwa zvinonga zvarongwa ngehurumende.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitange zvagadziriswa kambani isati yatanga kushanda?
Chikurukuru dambudziko tinoda kuti rigadziriswe ngere development munzvimbo muruche wemadiamond. Mukawana izvozvi zviroti tiri kufamba nayo yatsakara ngemamota anowekosere madiamond aichafambiki zvachose. Munzvimbo medu hamuna kana chinhu chimwe chinobatika chinoratidza kubve makambani akatanga kare kuchere madiamond. Hapana chinhu chimwe chinoratidze kuti pane chakabuda kubve pamadiamond ari kuchirwa. Saka tokusafara kwedu ngekuti hamuna even any development yaitwa kubve makore apfuura kuchinjaniswa kwemakambani ari kundouya achitore madiamond echena, pasina chinhu chinonongedzeka chingabatwa chaitwa ngemakambaniwo.
Saka matambirwa sei neveanjini kuratidzira kwamuri kuita uku?
Tataurirana asi hakuna kutaure kupedza kwakanaka. Takamirire kuti auye nemhinduro. Isusu chataida kuita ndezvekuti kuratidzira kwataita taonesa kuti hatisi kufara nechiprogiramu yavo. Ivowo tichaona kuzwa kubve kwavari kuti vanozvitambira sei. Takamirira mhinduro mangwana tinonga tisi kwazi. Pakasawa nemhinduro yakanaka tiri kugona kudzoka kuratidzira kwakadaro kuti hatisa kuchaitike mwachiazwa kumwe kwacho kuchaitike kwamukwana.